manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino, runoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro runoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, runoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chokutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafiga einflation akaburiswa neveZimstat Zimbabwe National Statistics Agency ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general kwete chikafu chete but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January gore rino tichienza nzina nezvazvazviri muna January gore rapera and Mosadic Zimbabwe ndisipine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawe iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyo tariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyo kwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyo kwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvokunyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa supply yechikafu isipaita kuti chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes uye kuintrodusa kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 national budget. Even zvindakada zana rice zvaisabhadhara VAT kare but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15% ndo VAT but iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi ne rice zvinge zvichikwira. Saka ndo atinga mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makore akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani Saka mademi yacha tibatira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva kudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Rachel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che 2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndinoita makainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii, nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chiroyo chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda ndiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe, nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinkluda nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakira tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta. Ndadzokera kumba kuti because semayoung person takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Rekel Kwainona, vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda netsenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege yeRussia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumawirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera, kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick, uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaivo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikaita mumwe mwana futi anga akuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kuti chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope, ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation centre kuno kuMeton, and ihospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana vemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Nekutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane tikanga tikandingopengesa vanhu zvekutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7 komba kwaita kodeinia yakofmix komba kwaita dori kwane chinozvitumbwa nechinofuma munhu anongonzi adonhasumbwa ndo zvakazara manje muno muzimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience yatanga tinaye mukuru anga ari kuma72 theyoungest mwana watakabatsira ngai necofi. Wombaona kuti madzimai anovana kana 3 varimo muno murehabu, vane madhigiri varimo murehabu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai about 400 kumusangano, amai vakatokwira pastage vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopfuura ari kana aane 2.5 months, nekuti munhu anga angorarama achidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Aiko zvino tirikufaitira zvikuru muno Mashonaland West Province matiri kuzo tiri kubotongo kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvo tiso nemakanzini kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation asine disaster chaii. Uchifamba so unongoona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tutendazi tumapurastic inge kaitwa mbanje chaicho. Saka tida kuti tive nemodhel yerehab ikonga iri panaka yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro but izvichipe muno muzimbabwe. Nekuti mamwe marehab ari kuma1000 chakuti 1600 1800 1500 chakamira tiri pa800 izvozvo. Iyo 800 yacho inenge ichi munhu aonekwe napsychiatrist, aonekwa napsychologist kairi pashondo. social worker almost every day. Occupational therapist, and I'm teaching therapists, and I was a Buddha, so that she took an issue, not be limited, and I was Sandra and I was a school, and I was a driver's license. Never not to my license, I'm going to show up Buddhist and I need to use my license. I was like, when we found the final content, then family therapist, we are not my family because some damage I can want. I went to some of you was a one, and I think that I see a phone was also a end. Let's talk, we don't go to the end of Mumba. Look at everyone. A long one, I'm going to put the Maria.
Vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei?
Vanofona pa 0772-888-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvavakuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Maono yangu ndiyo kuti hatinga chamure haka zvedu paizvino, inyaya yatiri kungoverenga, inyaya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tichagara pasi sekanzuri, mutungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei. Zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ekuti pamafuro epemombe pamakoronga pari kumaka vanhu neve zvisiri izvo. Asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika, Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuito neCommunal Land Act, vane masimba imomo, asi zvichifambidzana neRural District Council Act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo. Saka inyaya iri mudariro, inyaya iri mugango, hatingaiti bvupa rezvino vajonga vandemiri, asi inyaya tiya kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo, toisitawo kuhurumende kuti amuone kuti ndiye kudai, ngatifarai nekuti irege kuita zvovezvove munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwayo ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndodanho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ya, ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa, utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chief Council, ndomanzwira andinoita kukaziva kuti chokwadi ndechipa. Tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Ndomusaka ndati vajonga vandemiri, inyaya ine zvowezvowe, inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika, nekumadzimambo kwese yasvika, nekuutungamiriri yasvika. Saka yaakudadare mukumberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toiongorora. Ndofunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndaane chidha chaicho kuti ndabata izvi panyaya iyi, ndanzwawo izvi panyaya iyi, toona kuti tingaigadzirise sei. Nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudii rehurumende, indongotaurawo ndiri kudii rapangu. Asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chake chaitika ikozvo nomborere ngoroko nemama matini kuti ndokwa zviri kuitika kwangu abodo kuiri yakwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa vatirege yekuita zvakadai nekuti vanhu vaziye misiyano iri pakati pestatelan district council etinoadministra communal land tichibatanawo nesumadzimambo tinoadministra communal land zvakare tichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasakwanisawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kandemiri vakatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunzwa kuti ine igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinezvi inini ndine gura raasekuru vangu vana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswe vajonga kandemiri kana mumapurazi hapana akatenda chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa tinotenda zvikuru changamire nembire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
mazwa hurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero yehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 America yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kukadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevanamazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiartem sejeyevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepa nhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati vafa vakafa. Va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende ya America amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombo weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufinari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe cheteo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda. Tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovaza kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikaratidza vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaiko.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBoto Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa 2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudanwe anonzwa tichabva gemu ratikutarisa nhasi iri tichiona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rimweri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevai vemutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndekusiyai muina Chris Gande.
sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ungasesenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50 imazowe isiku-$5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso ye-World Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisiyo yakubulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemadebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emadebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesi-CC abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe nguNobhala Jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ukuna labo yalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eye-World Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Ele-Argentina yilo elikhokhelayo kulandele eleZimbabwe phambili kwele-Egypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakwele-Russia le-Ukraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesiku-$20 kumbe ku-$50 imazowe isiku-$5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula izenotho.
The Voice of America, VOA.
abicele le-CCC abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Cabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga.
Kumkotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engene endlini silomthetho sile constitution etho ukuthi umuntu uyam suspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspender with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakho lokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eHolyday Inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution ikhile ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abamu-appoint intayo la enxa elalile kathesi uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amthoyo hayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi uzaba ngusenator hayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenator singaqeda-ke kucongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenate yakhona lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hayi iCongress kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i 90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga leCongress ubaba uDingilizwe Zuma ayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu beZimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizaconsulta wonke umuntu weZimbabwe efollows sithi ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga elizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo kobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Luswanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayo ukhangele even i-MDC yathi khokhelwa ngobaba uWashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Hello ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Okwezemaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho ukuqonga nxa umumo womkhathi ungafuqukanga. Ukungani kuhle kweZulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zithile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesizabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. UNkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalangitsho imali kusho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi emawane kwanda South layo othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Wona amanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokugcisiyafika uJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nenkofu ngoba last year zife kakhulu sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle, abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kweZulu, iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini. Uthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, mbona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakhomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile sebomile, indlala yolonyaka imbi ngxi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha, hayi ziyabongolela sibi.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-veterinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni mnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula
Gukama.
Siyabonga Albert, sengithethela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makabula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, khwelile impupho kutsho ngoyini, ama-drinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprize yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. Sokuyisikhathi sokuthi aluba sebefika emasini, but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashota njengobona sebefisane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho abanye omunye umumbu yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukhaya besiyagayisa. Athe ngosini ngale ihostele esiyikhombileyo lapho baphizela sibili abadala bathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingani abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathingizelwa ngabantwana izimali. Ikeze umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumfuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapho avele kakula izini ukuthengisa isindida nje akufanani leminyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa abesifazana besenza imisebenzi yezandla.
Okwe-government siyasize nje kuthiwe omama baya empower but bafika zisuka kona. Lapha kule Lupane Women's Development Trust kuzothiwa yiLupane Women's Bank abayenza ingcebethu lama-washing baskets lezingwane ngamalanga. akusei labantu abahamba bayethenga izinto zonke njalo kuba abantu abanamali umuntu engatholi imali useseyathenga ukudla iyenditumawu
kodwa ezikolo ke
abantwana esikolo bayabonakala behamba but iyabusizwa ngama-school dropout njengangathi esikunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination kuyimalini $11 per subject uma umntwana ebhala 7 subject from 8 kusiya phezulu S8 lenathi kuba yi-$24 kwanxa kuyukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ma-degrees which means seyabhadala $24 times then ngama-science subject ale prize yawo yodwa lama-practical subject so khonaphana yikho lapho ekwazithi kulabanye abantwana esisiza babona sebebhokha because abadala besesuke ukuthi babhadalele imali kangikhona umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subjects but agcine maybe esebhala 5 or 7 then the other thing sokule conflict between izikolo nabadala abadala bathi ngonya izikolo ziya overcharge but izikolo nazo ziya undercharge because imali le ayiyenele ukuthi senza yenza umsebenzi then nesikolo futhi ukungabhadali kwabadala isifo i-government isilethe ama-debt collectors and indaba yama-debt collectors abazali bona abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingeseli isikolo i-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina lesinye ngokukhuluma lathi selize lisizela ama-debt collectors
kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo
hayi basayenza ama-payment plan asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abaye besivumelene ukuthi bayebezayenzani kathesa kulamuntu osethathile emt
ngezinye indlela obm lezinye inhlanganiso zazincedisa akwenele
inhlanganiso ukuba khona zikhona lokho ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo duto ama-taxi la introduce i-government kuza kuthiwa ukhangelela ukuthi sithole $300 ngenyanga then ama-i-taxi ikuchaya ukugcina sofelele $220 igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khona kuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile namba ukuthi like esikolo maybe sase sikhangelela ukuthi esikolo leso sithole maybe abantwana abangu-10 labo-councils bakhona or abantwana zabo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula isakhamuzi selubhane njalo elwela ilungelo loluntu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyoni emnyama mlandi wechichi nedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonite Studios eSouth Africa lapho agxile khona
njengakathi sesikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April album number 5 album yenyoni emnyama mlando wetshitshi engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digitali ama-CDs izoba nawo ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besiponse singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi i-event ongayicabanga siyayihambela sicela ukuthi lisisebenzise lisichashe endaweni ezinjalo ngiyabonga kakhulu siyatholakala enambeni ethi 073 877 333 6 Ikhodi yase South Africa +27 073 877 333 6. Ikhodi yase South Africa +27. Facebook page yethu Nyonemnyama Mlando Etiti. YouTube channel yethu Nyonemnyama Mlando Etiti. TikTok yethu Nyonemnyama Mlando Etiti. Ngaphandle kwenu asingeke sibe yilutho, siyaphelela endleleni. Yimi umlando wetshitshi wakhona, yiminyona emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani, njalo abanye abekho permanent eqenjini. Abo-chefs ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala uGali Uncube. Umdala uGali Uncube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uCharlie nabobaba uAxon labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni, ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifuna ukuthi ngidlale ulayini, wasesithi hayi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdlali uGali, uye osifundisa ukuthi masike ungena ebantwini sidlala ulayini simdlala kanjani. Uye obe namazwi ukuthi Nyonemnyama Mlandi ma uzodlala isigimu udlala ulayive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu, awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundiswe umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kwelethi qembu, thina besimbiza ke ngo-gunman, umdala wenduku zokushaya amagwala, yilibiza ade simbiza ngalo kwelethi qembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili. Njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo, bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu. Ngithi dude emndenini, ngithi dude ebanganini, ngithi dude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlela delizoba le ngoma eziwu-14. Mina ezami ngibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyokuqala ithi liwenze nomkhondo kama-eli khuzekani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongigcinela umama, ngize ngithole amandla okumjabulisa umama. Yizwa ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikatali yakhona, zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu inkosi ivusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, Unyonemnyama Mlandi wetshitshi, yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Ngizalwa eCholocho umculo wahlahla ngiqale ngo 2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ke last year 2023 ngakhipha ke i-album ethi Phakama Nkosi yami i-album yami yokuqala le
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824. Ngiyatholakala kuyo ngama-calls noma nge-WhatsApp theni ngokwelizwe se-South Africa.
Ubachiyela waphamazi abalandeli?
Ungathanda ukudlulisa ubonga kakhulu kubalandeli uthando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona, bese ngicela njalo ukuthi beqhubeke bengixhase. Kuyangiqinisa kakhulu lokho, nami umuntu osasemusha emculweni.
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecelele CCC abathi yibo abanxusa uMnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.